manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 16 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Boka remadzimai ebato reMDC mudunhu reBulawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupatsanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta reBulawayo.
Mavhiya anorwadza kuti ataurwe nemutungamiriri wenyika nekuti vanhu vanofanira kuti vagare pamwe chete vachigarisana zvakanaka kunyanyanya munyika ino yeUnited States haisi nyikaba yevanhu vamwe chete chete kana kuti vachena kana kuti vatema inyika inounza vanhu vanobva pasi rese
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yoshora zvikuru manzwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Vashandi ava vasvitsa magwaro enyunyuto kuhurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Utungamiri wemasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi pesangano reApex Council waratidzira muHarare nhasi pamahofisi egurukota rezvevashandi amaisekai Nzenza pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncuve husati hwasiya magwaro enyunyuto kumapazi ehurumende aya pamwe nekudare reparamende. Varatidziri ava avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza kushomeka kwemari yavanotambiriswa nehurumende iyo yavati yakafanana nemhepo vamborambidzwa nevanochengetedza pamahofisi emapazi ehurumende maviri aya asi vazobvumidzwa kuti vashoma vavo vapinde mushure mekunge varamba vachiimba vari pamisiwo yemahofisi aya. Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vati vashandi vazhinji havachakwanisi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo zvichitevera kushomeka kwemari dzavanotambiriswa nehurumende dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa.
Chikuru chatiri kukumbira ndechekuti salari yaitambirwa nemushandi wepasipasi muna October 2018 iyoyo ngairetwe interbank rate yakazouya nekuda kwepolisi yakanga yaiswa nehurumende. Saka hurumende haigonogadzisa zvimwe zvinhu muikonomi ichisiya backyard yayo iri yakasviba. Saka tiri kuti isu tiri vanhu vemuno munyika tiri kutenga mashopsi iwaya nezvinhu zvinodhura, saka ngavatinzwewo.
Gwaro revaratidzira ava iro ravapa hurumende rinoti vashandi vanoda kupihwa mari inoita kuti mushandi anotambira mari iri pasi pasi apihwe madhora zviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu pamwedzi iri mari yemaRTGS. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncuve sezvo vanzi vanga vasiri muhofisi mavo, asi mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vaudza varatidziri ava pavasvika pamahofisi pavo kuti hurumende ichaedza napose pa gona napo kugadzirisa nhuna dzavo.
Tinotenda that receive our petition from vashandi and chikonzero tachiwa chekuti izvo mari haisi kutenga. And I believe kuti inyaya iri serious inoda kuti igeiswe pa table. And I know kuti ma negotiations are in progress. And tichatambidza the petition to the relevant authorities so that yotokwa ine serious matter.
Zvichakadai mutungamiriri wezangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzesangano ravo dzichatanga kusaenda kubasa zvachose kubva nemuvhuro svondo rinouya vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti vashandi vatambiriswe mari yakaringana nemadhora ekuAmerica avaisimbotambiriswa pamwedzi hurumende isati yaunza mabond notes.
Kubva musi wa22 July 2019 varairidzi vese vemuZimbabwe havasi kuzoenda kumabasa nenyaya yekuti mari yatiri kuhora haichakwani kuti tizviriritire tiritire mhuri dzedu tiendese vana kuchipatara tiendese vana kuzvikoro. Izvi zviri kuitika panguva yatiri kuona vanotitungamirira vachiramba vachipedza mari yenyika nekushandisa zvinhu zvisina maturo ose. Tinoona mutungamiriri wedu wenyika achihaya ndege kubva kunana Dubai kuti imutakure kubva muHarare kuenda muGweru. Saka pakunyeberwa kwose kwataisiitwa mari yatiri kunyimwa iri kusevhwa kuti paitwe zvimwe zvebudiriro zvicharongwa nenyika. Tiri kuona kuti inhema imari iri kusevhwa kuti vamwe vagare mumahotera, imari iri kusevhwa kuti vamwe vanhu vazvidyire, isusu tichinonga pavatosve nemuromo tichidya nhokosi zvironda panguva yakaoma kudai. Tinoona hurumende ichiramba ichicerebrata kuti iri kuita mabudgetary surplus, asi isu tine madeficits panyaya yehealthcare, tine madeficits panyaya yeeducation, tine madeficits panyaya yekudya chaiko kwemburi dzedu, panyaya yekungowana pekugara mari yekuendesa kumabasa chaiyo. Saka tasvika pakuti zvakwana izvezvi hatichakwanisi kuenda mberi. Kubva musi wa22 hakuna murayiridzi achange achienda kumabasa. Tisenge takagara kusvikira nyaya yedu nhunha dzedu dzanzwika kusvikira tatambira mari yedu yasaititaisitambira United States dollars yachinjwa neinterbank rate.
Kuratidzira kwaitwa neutungamiriri weApex Council nhasi kwauya zvichiteverawo kuchema-chema kuri kuita vashandi munyika yose avo vari kuti mari yavanotambiriswa haisisina huremu. Pakatariswa kushaya simba kuri kuita mari yemunyika pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Utungamiriri weApex Council hwaratidzira uhu hwati huchadzoka nemhomho yevashandi kumahofisi avancuve mumazuva mashoma ari kutevera kana hurumende ikasateerera zvichemo zvavo. Vashandi vehurumende vakaramba kutambira mari yavakanga vanzi vachapiwa nehurumende inoita madhora emaRTGS 50 nemanomwe pamunhu. Hurumende yakanga yati ichawedzera mari dzevashandi vose nemari inoita 100 million emadhora emaRTGS kubva mwedzi uno kusvika panopera gore kuvashandi vayo vose pasi peApex vanosvika 310. Vashandi ava havasanganisiri vana chiremba, vana mukoti, mapurisa, mauto nevamwe vasingapinde muApex Council. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Boka remadzimai yebato reMDC mudunhu reUlawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupatsanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta reUlawayo, nekudaro rave kutora matanho ekudzivirira maitiro akadai. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wekuzeya nyaya iyi wavaita pamahofisi ebato reMDC muulawayo, sachigaro weboka remadzimai mudunhu reulawayo amai Tendai Masocha vaudza Studio 7 kuti semadzimai vanoshora zvikuru kuedza kupatsanura vanhu kuchishandiswa nyaya dzemarudzi.
Tinotirwadza sana mai vakabereka vakatakura munhumbu vanobereka vana vedu verudzi dzese, because parudo apa hapana sarudzo. Unodanana nyangwe nerupi rudzi uye unozvara nyangwe rupi rudzi. Hatina kurwira kuti tite discrimination kuvanhu. Aiwa, takarura kupananidza vanhu. Saka tiri kurwadziwa, tichatarisira kuti tite community engagement kuvanhu vese panyaya dziri kuitika kuulawayo, nekuti hadzina bundutso.
Imwe nhengo yeboka remadzimai eMDC amai Lillian Mulilo vaudza Studio 7 kuti vakazvarirwa mudunhu reMashonaland East asi vakaroorwa kuKezi. Vati havaone zviri zvinhu zvine maturo kuti vanhu vapatsanurwe kuchishandiswa marudzi.
Ini ndiri mushona wana wangu Mandevere, saka ndizvi kuti apa tochipamisa sei. Todi vanhu vangu wondiramba here?
kuti mai wangu mushona indoramba wana wangu nhasi here kuti ndakarorwa nemandewere taka ndiruda kuti dai kuri kuti vanhu vemubla wayo tanzwisisana taona kuti tibatane pazvino zvedu izvi kwete kuti titi uyu rudzi rwazoti uyu rudzi rwazoti atidi izvozvo zvemarudzi gati batane tive vanhu vamwe chete
imwe zvenhengo yeboka remadzimai AMDC amai Tandile Sesedza vati vachizvarwa chekufila busi asi vakarorwa kudunhu remanikaland vatsinhirawo kuti haisitsika yakanaka kukurudzira kupatsanurana kwevanhu kuchishandiswa marudzi
makambozoona kupi kuti munhu anoda tai nokuti inini ndoda kuuraya munhu vakandivinga vakati haisi hatidi kurwa nemimimi muri chembere madii kuuya nevana venyu kuti tizorovana nevana venyu tivaite minzi shuwa chokwadi ungadade nezvinhu zvakadaro
munyori wesangano reibhechi likazulu vamposofuzwayo vatiwo vanoshorawo nyaya yekukurudzira kupatsanurana kwevanhu kuchishandiswa marudzi asi vati zvinhu zviri kuitika mubulawayo unogona kuve mucherechedzo wekuti vanhu vekubulawayo nematunhu ematevereland vane zvichemo zvakasiyana-siyana zvave nenguva yakareba zvisingagadziriswi vati zvakakosha kuti hurumende vemachechi pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vashande pamwe chete kugadzirisa matambudziko aya uye kudzidzisa vanhu kukosha kwekugarisana zvakanaka pasingatariswe zvemarudzi
inoratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe there is a deep seated anger which vatungamiri vemasangano akasiyana political leaders church leaders and different civic leaders must attend to kuti kana isina kuatendwa it might spill over to a civil war vanhu vekumandebere vane zvichemo zvisingati zvagadziriswa
matanho ari kutorwa neboka revanhukadzi muMDC mudunhu rebulawayo anotevera kupokana kwakaitika pakati pemutevedzeri wameya webulawayo vatinashe kambarami nemunyori weguta vachristopher dube mune imwe vhidhiyo yakatenderera pasocial media vadhuve vanonzwikwa vachituka vakambarami nemashoko anonyadzisira uye vachishandisa mutauro unokurudzira kupatsanurana kwemarudzi asi vadhuve vakazokumbirira ruregerero muhurukuro yavakaita nestudio 7 nezuro painzwikwa chikumbiro chekuti vakambarami vabviswe pakuvekanzura sezvo vakabatwa nemhosva yekuba icho chakakwidzwa kudare rehigh court nesangano re1893 mutwakazi restoration movement pane vamwe vechidiki vaiimba vachinyomba vanhu verudzi rwechishona panze pedare iri nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu nekugarisana dzinoti kupesana kwemarudzi chinhu chinogadzirisika nyore nyore kana munhu wese akatora matanho ekuziva kuti remangwana rakanaka renyika rinoda kunzwisisana nemubatira pamwe wevanhu vemarudzi akasiyana siyana ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava
Mumwe murimi wechichena wekuchipinge vaRichard Levicks avo vakashungurudzwa nekusungwa kutanga kwegore rino vachida kutorerwa purazi ravo nhasi vaudza paramende kuti zvinhu zvagadzikana mushure mekupindira kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedare ravo remakurukota Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Vali Viaks vekufafero Coffee Estate vaudza Committee ye National Assembly inoona nezvekurima kuti vakakashika mara mukutanga kwegore rino kuona vakuru vakuru vanoona nezvekurima mudunhu remanikaland vachiuya nemwana wegurukota redunhu iri Dr. Ellen Gwaradzimba vari membaranzi mbudzana vachiti vaifanira kushanda vese vati pavakapikisa izvi vakatanga kushungurudzwa nekusungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva uye vati vakatozoyambirwa nevakuru vakuru vebato rezano PF mudunhu iri kuti vakwidze nyaya yavo kumutungamiri wenyika sezvo zvaiitwa nebazi rekurima navambudzana zvainge zviri kunze kwemutemo vali Viaks vati musi wa1 chivabvu ivo navamwe varungu vechichena kumanikaland vakakokwa kumahofisa amai Gwaradzimba kwamutare uko vakasvikotukwa zvakasimba naamai Gwaradzimba pamwe negurukota rezvekurima vaparents shiri vachinzi vaizorasikirwa nemapurasi avo zvachose kana vasingadi kushanda nevarimi vavainge vapiwa nehurumende asi vati vakazofara chose apo vakanyorerwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vachiudzwa kuti vamunangagwa nedare remakurukota vainge vaita chisungo chekuti vagare papurazi ravo vachiita basa ravo semazuva ose
Cabinet have deliberated on this and have resolved as is publicly known.
Dare magurukota rakaziya nyaya iyi rikaita chisungo chekuti Fafell Estate inofanira kusiwa yakadaro ichiita basa rayo rekurima nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Uye ndinofunga kuti nekufamba kwenguva magwaro izvi achaburitswa pachena.
It is to be left untouched in its entirety and to be left to continue its valuable export and development work.
Gwetara vali Vyax vanomen mugiam vaudzawo komiti iyi kuti vakazowanawo imwe tsamba kubva kuna vashiri vachitonzi vachapiwa 99 year lease. Vali Vyax vati Zimbabwe inofanira kusandura mashandiro ayo pazvinhu zvese kana ichida kusimudzira upfumi. Vati zvinhu zvinodiwa kuti business rifambe magetsi, mafuta emotokari zviri kushaikwa munyika, izvo zvinoomesera vemabhizimisi. Chakadai vambudzana avo vange vachifanirawo kupadivi ravo kukomiti iyi inotungamirwa navajustice mayor Wajajena vaudza komiti iyi kuti vange vasakwanise kuuya sezvo vange vari mumutsetse wemafuta emotokari. Komiti inoona nezvekupiwa kweminda kumanikaland iyo inotungamirwa namai Gwaradzimba yazivisawo kuti yange isakwanise kuzopa humbowo pamusoro penyaya iyi sezvo yange yakabatikana. Mune imwewo nyaya, nhengo yeNational Assembly inomirira Kambuzuma waWillas Madzimure vaisa chikumbiro kudare chekuti gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema vauye kuzoudza dare kuti murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara avo vakapedzisira kuonekwa muna kurume muna 2015 vachiri vapenyu here kana kuti kwete. Vati izvi zvakakosha kuti mhuri yake ione zvaingaite, kwete kuramba ichingotarisira kuti munhu mupenyu iye akatsakatika kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, muzvinafundo Moses Rumano avanodzidzisa paMalone University kuOhio vanoti vari kushora zvikuru manzwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mazuva apfuura ekuti mamwe madzimai ari mudare reCongress ane vabereki vanobva kune dzimwe nyika vadzokere kunyika idzodzo kana vasiri kufara nemafambisiro ari kuitwa zvinhu muAmerica. Dr. Rumano vanoti mazwi aya anoshoresa America uye vanoona vaTrump vachizodzora mazwi avo kana madzimai aya akaramba achiratidza kusafara kwavo. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata Dr. Rumano kuti tinzwe maonero avo.
Mazwi aya anorwadza kuti ataurwe nemutungamiriri wenyika nekuti vanhu vanofanira kuti vagare pamwe chete vachigarisana zvakanaka. Kunyanyanya munyika ino yeUnited States haisi nyika ba yevanhu vamwe chete chete kana kuti vachena kana kuti vatema kana kuti vanobva kuinyika inounza vanhu vanobva pasi rese, ndo zvinofanira kuti zvigonzwisisika.
Dr. Romano, munoona mazwi aya akataurwa navaDonald Trump achitambirwa sei pasi rose, tichiona kuti America inowanzotarisirwa senyika inowanikwa iyo ichikurudzira utongi hwejechetere uyezve kugarisana kwemarudzi kwakanaka.
Hazvitaridze kuita zvakanaka baizvozvo. Kutonga kwejechetere hakuite bape kuti unongochisarura kana runyama nerupanga pekuti uyu ndewe kwakati, uyu anobva kwakati, uyu nekuti wabereki vake vakabva kwakati. Zvinoda kuti mutungamiriri wenyika wemuno muAmerica arangidze kuti mutungamiriri anogashira vanhu wese sezvavari. Kutungamira nekurangidza ubasa hwakanaka. Ubasa hwakanaka hwemutungamiriri wenyika hunooneka nekukurudzira vanhu kuti vanhu vagare pamwe chete, vachishanda pamwe chete kuita kuti nyika ibudirire yeUnited States uye nepasi rese.
Imi semaonero enyu, tunoona kuti nhengo idzi dzeCongress dzemadzimai idzi tiri kutoona dzichitora matanho akasimbarara vachitaura ivo vachishora mazwi aya avaTrump. Munoona vaTrump vachizotambira here zviri kutaurwa nemadzimai aya?
Ndinoona kuti vachazvitambira, vanogona kusazvigashira ba munguva pfupi pfupi inoyi, asi kuti vachinge vachitaura pamusoro pekodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhu wese, kana amutungamiriri wenyika akushora madzimai akasarudzwa zviri pamutemo nenyika nevanhu vanovamiririra, zvinoreva kuti vanenge vari kushora mutemo wenyika yavo iwo. Inoreva kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza vanhu vaanoda kuti vamiririre munzvimbo yavo. Zvino madzimai aya ari muCongress akasarudzwa neconstituency yavo, vanhu vanorangidza kuti vanovada. Tinovimba izvozvo kuti vaTrump vachachinja kuona kwavo kwakadaro kwekuda kutarisira vamwe vanhu pasi, kwekuda kushora kana kuda kumhura nekuti mumwe munhu mudzimai kana kuti anobva kune imwe nzvimbo kana kuti ganda rake rakataridzika zvakadai.
Muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari parunare vari kuMalone University kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zimbabwe National Statistics Agency nezuro yakazivisa kuti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazana nemakumanomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 175% kubva pamakume mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana. Izvi zvinonzi zvasiya vashandi vakawanda munyika vasina chekubata uye munyika musisina kugadzikana sezvo poita ropa rakaipa pakati pevashandi nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa vati vatumirwa bara repfuti kuofisi kwavo.
Tirikungoreceiva tamba dzekuti chisidzira dzekuti tretena nemabullets mutamba imomo kudzimba kwangu kunimba kwaSG moyo kubasa kwaSG kubasa kwangu. So ikozvino tiri kutoenda kumapurisa kuti tiripote nekuti hatitanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Asi vamutasa vati kusungwa kana kutyisidzirwa kwavari kuitwa hakusi kuzovakanganisa kurwira kodzero dzevashandi avo vave kunonga svosve nemuromo.
Hazvigonika kuti tiregere kuramba tichirwira kodzero dzevashandi nekuti mutemo unosichenesa kuti tidaro uye zviri mukumbiro remutemo. Asiwo zvinorakidza kuti tine vanhu vari kutitsvaka vasingadi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou.
Mushandi akaomerwa ari kutsva dumbu zvese nemusana, mari haichatokwani, hurumende haina tsitsi navashandi. Ndosaka takagara tataura kuti vashandi vaida rescue package in US dollars, nokuti panokwira inflation US dollar hero une inflation inoramba ichigaina purchasing power.
Imo mumasekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chunhu kuti ude kuti ndakugadzira chakati muchaita upwerekwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedizili. Ramuri kuziva tiwo mafuta edizili acho ndeimwe hondezi iri kuwanika.
Asi chii chaizvo chapa kuti upfumi hwenyika husvike pakadai? Tabvunza vaimbova gurukota rezvemari vari mumwe muteedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti.
Hazvigoni kuti mutengo yezvinhu idzike isusu tisina productivity, maindustry akavharwa, minda iri kurima tsine, migodhi yakavharwa. So it's not possible kuti zvinhu zvinge zvichidzika mumastoro isusu tisiri kuproducer, tiri kudya zviri kurimwa nevamwe kune dzimwe nyika. Ukapinda muSpa kana kuti maTM kana kuti muPick n Pay, zvinhu zvakazara imomo 90% maproducts ari kubva kunze kwenyika.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kushomeka kwemari yekunze kunoita kuti avo vanenge vachida kugadzira zvinhu kuti vatengese vaende kumusika watinoti alternative market kana kuti inozikamwa nekunzi black market pachirungu, kuti vanotsvaka foreign currency ikoko. Saka kudzimara ndikangoti dambudziko iroro reforeign currency richinge ragadziriswa, tinoramba tiine nyaya yekukwira kwemitengo, nokuti mari inotengwa kublack market munhu anenge aitenga ikoko kana producer kana business rinenge ratenga ikoko richada kuti riise cost iyoyo pachinhu chavanenge vagadzira, zvinova zvinokwidza futi mutengo.
Asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vanhu havafaniri kunyanya kuvhunduka nekukwira kwemitengo yezvinhu nekuti vanoti hurumende iri mugwara rekuedza kugadzirisa zvinhu. Vanotiwo havafunge kuti zvinhu zvingaipa sezvakaitika muna 2008.
Nyika yedu iko zvino inayo foreign currency yeUS dollar, haivi kuda kuti yapera, irimo. Patakaita 2008 munzika mabusina kana US dollar kana one. Saka zvoramba zvakadzikira, plus yakaprindwa, haina kuprindwa yakawanda, vari kuprinda shoma.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabvisa mari dzakasiyana-siyana dzaishandiswa munyika kuti pashandiswe dhora remuZimbabwe chete nechinangwa chekuti mitengo yezvinhu idzikire. Asi kusvika pari zvino Zvine nge zviri kukona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti hapana chakashanduka paurongwa hwekudzimwa dzimwa kwemagetsi kana kuti load shedding, uwo inoti uri muzvikamu zviviri chete kwete zvina sezvinonzi zviri kuburitswa nevamwe mumadande mutande. Mutauriri wekambani yeZesa Holdings vaFlood Gwasira vanoti dambudziko remagetsi riri kukonzerwa nekuderera kwakaita mvura mudhamu reKariba uye kuchembera kwegwenya rekuhwange. Hurumende inoti vegurukota rezvemagetsi vaFortune Chasi vari kutaura nemakambani ekunze kuitira kuti atange zvakare kutengesera Zimbabwe, kunyange hazvo ZESA isati yapedza kubhadhara zvikwerete zvainazvo kumakambani aya. Ngatinzwei huri kure yataita navaGwasira pamusoro penyaya iyi.
Tine urongwa hwatakaburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule inotaura kuti kubva pakatanidza kuti mvura yekuKariba yakanga yaderera zvakanyanya. Saka inotitsa load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Saka dambudziko ratiri kuita nderekuti Kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts uye nezvaa kujenerisa between 200 and 350. Saka it is this gap that customers are witnessing as load shedding, nekuti pari zvino urongo hatiri kuisa hwekunge tichiwana mapeta anobva kunze huchiri wekuendera mberi, taurana pachiko chekuenderana mberi. Saka hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino. Tine magetsi ari kubva kuchiteshi chipi choHwange, ende Hwange chiteshi chakakwakango yakati kwei kare. Saka hatine dambudziko nekuti mishina yacho inenge ichifa. Saka ndivo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti makaita anga achishongomeka munyika panguva iricho.
Muri kuzivisawo here vagari nemamiriro anenge akaita zvinhu, nekuti vakawanda vari kuita sevanoshamiswa kuti zvinhu zviri kuramba zvichitooma?
Tine load shedding stage yatakaburitsa inotaura iyo kuti tine mastage mairi yekutanga, stage 1 nestage 2. Stage 1 inotaura mazuva ese magetsi anoenda, asi anoenda makuseni kubva zvekuna 5 kusvikana 10 ozoenda futi kana 5 kusvikana 10. Taita dambudziko remagwenya edu anyway in the country tinoenda pastage 2 inova iyo magetsi anoenda pa 5 makuseni aidzoka na 10 manheru. Panochinja zvese izvozvizvo macustomers edu anoziviswa mumaredhio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita zvakaitira sei nenguva yakaita sei.
Vamwe vari kuchemawo kuti nguva yamuri kudzima magetsi ndo nguva inotarisirwa kunge dai magetsi achitowanikwa muchizoadzima usiku nokuti muri kudzima masikati. Mungatsanangura sei ipapo?
Dambudziko reload shedding rinotevera kushandisa kuri kuita magetsi. Kana vanhu vakanga vachishandisa magetsi zvakanyanya ndo nguva dzaanoenda. Magetsi anoita zviya zvinonzi pachirungu it's a function yesupply nedemand. Chinoita kuti magetsi anga achienda panoda vanhu nguva dzese ndepekuti panenge pana kuti na 5 from makuseni kusvikana 10 makuseni zvese nemanheru, vanhu vese vanenge vakugadzirira kubika zvokudya, ndopanoremerwa magetsi ipapo. Pamagetsi paanoremerwa zvakangofanana nechimagenerata ekumba, ndopaanobva adhinguka. Saka kunze kuti adhinguke tinozodzima kuitira kuti asadhinguka nyika yeya.
Avanga vari mutauriri weZesa Holdings vaFlood Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Tinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupokererai nechipiri choga choga. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuratidzira kunonzi kuri kuda kuitwa nevechidiki vebato rinopikisa reMDC, avo vanonzi vari kugonongona nemamiriro akaita zvinhu munyika vachitiwo hamuna mabasa. Tipewo maonero enyu pamusoro penyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dzimihoro dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Boka remadzima ebato reMDC mudunhu reBulawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupasanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Moyo. Mutsanga.
Soku isika tisenda bakuvi.